Vachita urane Studio 7 va Patson Patsanza vakabatwa nemhosva yekuwanikwa nemidziyo yakabiwa vanoti havabvumirani nechirongwa ichi. Vapatsanza vanoti urongwa uhu hauna kunaka nekuti mitemo yenyika mbiri idzi haifanani. Vaenderera mberi vachiti dzimwe mhosva dzinoendeserwa vanhu mukujeri muBotswana hadzisi mhosva muZimbabwe.
Handina zvachiremerera kuti munhu anonzi akunzwa Botswana uchinopikira kuZimbabwe pakuti dzimwe mhosva dzinonzi mhosva muBotswana kumusha dzimhosva se mhosva inonzi wawanikwa une zvinhu zvinofungidzirwa zvakabiwa hazvinoti zvakabiwa kana zvakadai asi kuti wafungidzirwa and Zimbabwean is Zimbabwean Zimbabwe semuZimbabwe arikufungidzirwa kunzi muBotswana afungidzirwa kunzi imbavha izvozvo zvazafana nendine mhosva ndikunzi foni yako tofungidzirwa yakabiwa saka ndozvabakwa mhosva nenyaya iyoyo ndoendeswa kuZimbabwe ndinopikirwa Zimbabwe kuZimbabwe yaongese mhosva vechipiri kune mhosva dzakanyasungwa maZimbabwe kunoreze ezekujamba bhota ndapara mhosva kwauri ndatadzira iwewe ndochinopanishwa nanhii asi anatadzira kufunga kwangu nini handione rational behind the whole idea.
Nokuda kwenzara inonzi yakapfunya chisero mumajeri emuZimbabwe, vapatsanza vaudza Studio 7 kuti kudzoserwa kwevasungwa kuZimbabwe kwakafanana nekutongerwa rufu.
That agreement is obviously most of the well the fact that someone is chosen to come and commit a most of us maybe then got away kuti ndakasungwa gunda sei ndiona kurarama pane kuti aite mhosva kuZimbabwe kuti azivati muZimbabwe anzi vapinda death trap jere Zimbabwe death trap hapina kupinda mujere Zimbabwe akufira imomo nezvirwere nenzara.
Chimwe chisungwa cheZimbabwe vanguruleko Maseko vanoti urongwa hweBotswana neZimbabwe uhu hauna kunaka nokuda kwemamiriro akaita zvinhu kumusha. VaMaseko ava vane makore masere vari mujeri reBotswana vanoti mapurisa nevachengeti vevasungwa venyika iyi vanobata vasungwa zvakanaka zvichienzaniswa nezvinoitika kumusha.
Handina problem navo, vanotibata zvakanaka, havana sarudzi zvangofanana, chikafu tinongopiwa zvakafanana, vatanisani namboona munhu asinambobata zvakanaka.
Asi mumwe musungwa anobva kuZimbabwe vamuncedisi Nclovu vaudza Studio 7 kuti kudzoserwa kumusha kuri nani pane kupikira jeri kure nehama neshamwari. VaNjovu vanoti zviri nani kuti vadzoserwe kumusha nokuti vabereki veruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupika munyika iyi hazvina ruzivo rwekuti mabhanditi muBotswana.
Eish, raifi munomu aina kumira zvakanaka. Inini ndingafarira zvaka zvinjinji atingaenda tinobhanditira kumusha wedu. Ngovo kunoku hativatsirwi nezvinhu zvakawanda. Atina mavisitara anocheka munomu. Vabereki vedu havana mapasipoti okupinda munomu veuya veticheka munomu. Tiri kutambudzika muprison yeFrancis Town. Kumusha zviri nani pasina sikafu uri kumusha kwenu. Hangutize musha wako nekuti hapana sikafu. Zviri nani kuti tinosokora tiri kumba kwetu.
Nyanzi munyatsi zvokuchengetwa kwevasungwa nemutemo vaCosmas Gotora vanoti kunze kwenzara urongwa uhu hwakanaka. VaGotora avo vanoshanda muBotswana vari gweta rakazvimirira vanoti vasungwa kuZimbabwe havana rubatsiro rwavanowana kubva kuhurumende yeBotswana panguva yavanenge vari mujeri.
Kana uri kuZimbabwe, Botswana is better in terms of resources. Yeah, you cannot get an access yekuti uningiregere uite education in Botswana. They don't allow that. They only allow their locals. Ee kuZimbabwe unogona kuenda kunoita izvozvo kana wanga uchida kuita education in Zimbabwe. You can do that.
Vachitaura muparlamende yeBotswana mazuva mashoma apfuura, gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika iyi vashokati vakati nyika mbiri idzi dzava pachinhano chepamusorosoro muurongwa hwekuchinjana vasungwa vari kupika mumajeri enyika mbiri idzi. Kunofungidzirwa kuti kune vasungwa zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matatu ezvizvarwa zvekune dzimwe nyika mumajeri eBotswana, zvikamu makumi manomwe zviri zvizvarwa zveZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHaboroni muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.